起我撒我撒 Friday my darling我撒 Friday on 7 to 14
Muchirongwa chedu chema gitari chesondo rino, tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achiimba musambo weAfro Jazz, Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumemberero dzezuva rekucherechedzwa kweshirikadzi musi wa18 Chikumi kuTexas muno muAmerica, kumadiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype, Voyage nereYok Africa. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvans Zininga weStudio 7.
Mutambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tidzidzise vanhu kuti chimwe chirikadzi pfumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kukuyeza.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Jimmy Ngulube, Ama Jens, Belong Tight and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwa kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisati kuda kuzvinzwa chose. Unoziva semwana wechisikana anoda kutera magitare, nekufamba kwenguva vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Miziki yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive nekonfidensi mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinoratidza my personal experiences nezvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse neupenyu in general. Kuno kuzvese ichero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotandura musango wacho izvi zvinondikurudzira kwemuimba.
Vamunosangana nawo ndeapi semuimbi mudiaspora?
Handigoni kudaro kuti ndine machallenges makuru mudiaspora, nekuti kuno ndinotorarama nekuimba, izvo zvinova zvakasiyana nekumusha, nekuti kumusha zvine zvabatana nenyaya dzemari.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana kuwebsite kwangu claynyakujara.com or claynyakujara pafacebook. Kana riri basa munokwanisa kuindiisira tsamba wokundinyorera email paclay@claynyakujara.com.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu ndinoda kuti ndinotenda nekunditsigira nerudo rwamunondipa. It means the world to me. Ndiri kushanda nesimba kuti ndikunzwire izvitsva zvinobata mwoyo yenyu. Sapoti yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi was a Friday chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro tumbokati chwa.
Ndinokumbira muvaridzire inonzi ndinotenda nekuti hatina kukura tega.
Ndakakura, vamwe vana vakaratwa.
Kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara uyo wamanzwawo muhurukuro yaaita naibva ndzininga wa Studio 7 ari parunhare kuTexas muno.